Zora nasi basi Muyambi, Interim Secretary General weBatore Du rinonzi Lead Labour Economist and African Democrats aendesa mapepa kunoziisa veZimbabwe Electoral Commission Research kuti kune musangano mutsva unotungamirirwa navashandi nevari kuzvishandira vari kuda kugadzirisa zvinhu zviri kuvatambudza mukati menyika ino nekugadzirisa zvakare nyika ino kuti vashandi vagogona kunozvimirira mune zvakanaka vachizvisevenzera vachigona kunoriritira mhuri dzavo.
Nhano yamatora iyi inoreva chii?
Nhano yatatora zvara nhasi inoreva kuti tava bato rinokwanisa kukwikwidza mune zvematongerwo enyika, kungava kukanzuru, kungava kuparamende kana kuita mukuru wenyika yeZimbabwe.
Pari zvino matimaronga here kuita musangano mukuru webato renyu kana kuti kongresi pachabudiswa vatungamiriri vemabranchi akasiyana siyana?
Nguva ino yatichiri munonzi asebato itsva rine mwedzi tichiri kuita anonzi mastrategic plan, tichiri kuita misangano yedu mumaprovhinsi, ndingati mumaprovhinsi ese emuno muZimbabwe tava nevatungamiriri variko, tava kuvaka zvakare mawadhi edu, tine zvakare vatungamiriri vari mukati menyika yeSouth Africa, meBotswana, kuAustralia, kuUK nekuAmerica. Tinoona bato redu riri kukura zuva nezuva nekuti vanhu vari kunzwisisa zvati kupakura kwavari kuti taneta nekuramba tiri vanhu vanoramba vachingochema, asi bato redu riri kuda kuuya nemasolutions kuti togadzirisa sei nyika yedu. Ende pachinano chatiri nguva ino chikuti isusu tichanga tichinyora magwaro tichiendesa kuhurumende ipo kuti tauya nekuti dai maedza kugadzirisa apa zvakadai. Kana vachinge vatadza tozoona tichangira ipapo kuti inini chikuya kuzoedza kukubatsiridzai kuti gadzirisa nepapo, nekuti sarudzo zvichaitika muna 2023. Asi hatingarambe takangomira takazendama tichingopopota kana kugunun'una pasina zvatiri kugadzirisa, nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvanyanya kubudikidzika, zvanyanya kutambudzika. Saka isusu tiri kuti sendidi tiri kuda kuuya nemasolutions ekuti kana kusina mari hurumende dai mazama kudai nekudai nekudai, ende tichimira zvakare tichitoti tiri kutoda kuti zviitike, nekuti hutungamiriri huri pakugadzirisa mararamiro evanhu kuti vagare mune zvakanaka, vakwanise kuzvisevenzera vachibata mari yavo vachikwanisa kusimudzira mararamiro avo.
Chakasiyana bato renyu nemamwe mapato ose aripo ndechipi?
Chakasiyana bato redu nemamwe mapato aripo nderekuti bato redu riri kutungamirirwa nevanhu. Bato redu harisi kuzoita zvekutitumadza kana kuda kuimba mutungamiriri, asi bato redu riri kuda kugadzirisa zviri kutambudza vanhu munharaunda dzavanenge vachigara. Kana kuri kwamutoko tida kuona kuti chiri kuita kuti upenyu usasimudzikire hwevanhu kwamutoko chii, togadzirisa sei? Madomasi ari kurimwa kuna Namurehwa, tosendesa here? Tinotengesa kumiddle east kwaari kutengwa nemari yakawanda. Ndozvo zvatiri kutarisana nazvo, tiri kutarisa kusimudzira empowerment mukati mevayouth yedu. Makorokodza ari kumount Darwin, matombo avo ari kutengwa nemari chaiyo here? Vari kukwanisa kushanda parisefi here? Ndozvinhu zvatiri kunyanyotarisisa kuti tigone kunosimudzira upenyu hwechizvarwa chega chega chemukati menyika ino, nekuti Zimbabwe iyi ndeyechizvarwa chese chemuno muZimbabwe.